chafa chafa. Yare iye nanaye kuzo kunji musuya. Chafa chafa. Chafa chafa.
Hold on.